Muchuchisi wenyaya iyi vagaridzo ziya Duma vati vasikala vakakurudzira mhirizhonga kuburikidza nemavhidhiyo avakaburitsa akaiswa pasocial media. Vaziya Duma vati vasikala vakati veruzhinji vanofanira kuratidzira vachiti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka munyika uye vaEmerson Mnangagwa vatadza kutonga. Asi rimwe remagweta avasikala vaEric Matinenga vaudza Dare kuti ikodzero dzavasikala kutaura zvavanoda chero izvi zvichiitwa murunyararo. VaMatinenga vati havasi kufara kuti hurumende haina kuvapa mavhidhiyo anoratidza zviri kunzi zvakataurwa navasikala zvaita kuti vapomerwe mhosva yava yekupomerwa. VaMatinenga vati vasikala vane kodzero dzokuita zvematongerwo enyika sezviri mubumbiro remitemo yenyika vachiti nyaya yaitaurwa navasikala ndeyematongerwo enyika. VaMatinenga vati mhosva iri kupomerwa vasikala haisi mhosva inokodzera kuti vaiswe paremand, saka nokudaro vakumbira Dare kuti muchuchisi wenyaya iyi ashevedzwe kuti azoudza Dare mhosva yavasikala. Mutongi panyaya iyi vaLanzini Ncuve vati nyaya iyi idzoke muDare nemuvhuro sezvo nguva yanga yapera. Zvichakadai munyori mukuru muMDC Alliance vaCharlton Wende vashora kusungwa kwavasikala vachiti hurumende haisi kuda kuti bato ravo rirarame.
Mangono mabatirwa ari kuitwa vavasikala vauya pano makuseni vakaiswa njema kusvika kuma4 pasina chaitika. Vasikala munhu anotungamira bato redu reMDC ari kushungurudzwa nekuti munhu weMDC. Vasikala vari kuchajwa nechinhu chakaprotektwa neconstitution. Constitution yedu inobvumira kuti vanhu varatidzire. Section 59 ndiyo yasvitsa vasikala panapa. Saka isusu sebato reMDC tiri kunyunyuta zvikuru nemabatirwo ari kuitwa mamembers edu MDC. Mukatarisa utungamiriri hwedu hweMDC, mavice president edu ese, vasikala, inini, the National Relations Standing Committee edu ese, vese vane macharges. Saka vamunangagwa havasi kuda kuti opposition iendere mberi. Mukaonawo zuro takarasikirwa nakansela akapondwa kukaroi. So zvese zviri kuitika zvichikanganisa bato redu reMDC, maMP kuparlament vari kutora zvese, building edu vari kutora, chavasiri kuda kuti MDC irambe iripo.
Hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kutinzwe pamire hurumende. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vambosungwa panze pematare vakaendeswa kukamba yeHarare Central asi vazoregedzwa pasina mhosva yavapomerwa. Mapurisa anga akapakata zvombo adzinga vatsigiri veMDC vanga vauya kuzonzwa nyaya yavasikala. Mumwe wavatsigiri ava uyo angoda kudaidzwa kuti madzibaba ati haasi kufara nekushungurudzwa kwaanoti kuri kuitwa vasikala.
Hakuna zvakadaro. Ngavaende vanosunga vanhu vanoba mombe. Tina vanhu vari kuba mombe, vanhu vari kuluta, vari kudzingana. Handiona mupati vari kudzingana navo pati. Ngavaende vanobatana navo pati yamo vadzose zvavakaba. Vadzose zvavakaba. Vadzose zvavakaba. We wakatora kuri rino. Kuri rino. We wakatora kuri rino watondura. We wakana vauraya huyo. Vototiuraya. 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 Zimbabwe yaramba.
Vasikala avo vakasungwa nezuro ndeumwe wevanhu gumi nevana vakaziviswa nemapurisa panhepfenyuro kuti vari kutsvagwa. Vasikala vari kupomerwa mhosva imwe chete nemutori wenhau Hope Chingono pamwe nemutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume yekukurudzira kuratidzira zvine mhirizhonga mukati munyika. VaNgarivhume vakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nezuro uye Chingono ari kutarisirwa kupiwa mutongo wake nemuvhuro pachikumbiro chake chekuti atongwe achibva kumba achiti pane zvashanduka kubva paakambonyimwa mukana uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.